Vashitaura nevatorive naune zuro maneru mushure memusangano wedare remakurukota ehurumende, sachigaro wekomiti inoona nezvekuburitswa kwemashoko mudare iri, uye vari gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vakati dare remakurukota rakabvumirana kuti bazi rezvemari riburitse mari inodarika mamiriyoni matanhatu emadhora ekuAmerica kuti patengwe zvinodiwa mukugadzirwa kwemapasipoti kuitira kuti akurumidze kubuda. Mashoko amai Mutsvangwa akatsinhirwa negurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe.
Mapasipoti akwidzwa, ordinary passport yaita $53 kare yakuita $150 Zimbabwe dollars. Then emergency passport yaita $253 Zimbabwe dollars yakuita $600 Zimbabwe dollars.
Vakazembe vakati vakanga vakabhadhara kare mari dzekutora mapasipoti havasi kuzonzi vawedzere imwe. Vanotiwo kugadzirwa kwemapasipoti nenguva kuri kutadzikwa nekuti bazi ravo harina zvikwanisiro zvinodiwa sezvo vari kutatarika kuwana mari dzekunze.
Tichabvumirwa nehurumende kuti ichatipa mari yekuti titenge zvinodiwa zvatinotenga zvinobva kunze kwenyika zvinoita kuti mapasipoti edu ave secure. Saka tine kamari katana chikumbira kuti kakwanise kunge kachitibatsira kutenga mishini, tiwedzere capacity production capacity yemishini yedu, tiwedzere zvakare makonsumable atinoorder. Kabineti yatibvumira, tinoda kutenda kabineti kuti yatibvumira kuti ayo mariyo yetreasury vatitsvagire vatipe tikwanise kuclear backlog.
Gurukota rezvemari vamutuli Ncuve avo vaivepo pamusangano uyu vakaudza vatori venhau kuti hurumende itori nemari iri kudiwa iyi. Vakazembe vakatiwo kana vakapihwa mari iyi vanoda kusvika muna chikumi wegore rino vagadzira mapasipoti ose asati abuda anosvika zviuru mazana mana. Danho ratorwa nehurumende iri rinouya apo vanhu vazhinji vave nenguva yakareba vakamirira kuti mapasipoti avo abude uye vazhinji vachirara mumitsetse yekutora mapasipoti munzvimbo dzakasiyana munyika yose. Asi mutevedzeri wemutauriro webato rinopikisa reMDC vaLuke Tamborinyoka vanoti havaone kuwedzerwa kwemari yemapasipoti kuchibatsira. Zvichakadai dare remakurukota rakawiriranawo zvakare kuti vese vane migodhi yavasiri kubhadharira mitero vachatorerwa kana vakasvika mukupera kwakubvumbi vasina kubhadhara mitero kuhurumende. Izvi zvinotsinhirwa negurukota rinoona nezvemigodhi vaWinston Chitando avo vanoti vese vasina kubhadhara mitero yavo vane mukana wokuita izvi munguva yakatarwa nedare remakurukota nezuro.
Mutemo wedu weMines and Minerals Act unoti izvo vanhu vese na maclaim vana mine mining title gore rogaroga unofanirwa kundobhadhara mutero wokuti urambe une maclaims iwawo. So vanhu vawanda vasiri kubhadhara mari iyoyo. Saka hurumende nekuti aiwa tofanira kuti titevedzere mutemo kuti munhu wega wega anosungirwa kunge achibhadhara mari iyoyo yomutero. Saka vanhu vose vasina kubhadhara mari vanopuhwa kuti 30 April usati wasvika vange vabhadhara mari iyoyo nokuti ndizvo zviri pamutemo.
Vachitando vanoti vanhu vasiri kubhadhara mitero yavo yemugodhi kuhurumende vane chikwereti chinodarika mamiriyoni maviri emadhora. Dare remakurukota rakazeyawo bhiri recenter for education research innovation and development iro richaita kuti ana mazvikokota vari muhurumende vange vachiungana vachiita tsvagiridzo mune zvedzidzo zvinotarisirwa kuti zvine zenge zvichiita kuti nyika isimukire kubudikidza nekushandiswa kwezviwanikwa zviri munyika zvinonzi nedare remakurukota zvichaita kuti veruzhinji vagozowana mabasa panosvika gore ra2030. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.